kurangirira karaiwa mwomo mutecho nevakitanga vakituika vasiriko vambirira ndivo musovoisiringe wana munguva kana wimberwa revela mwera
musovoisiringe wana munguva siringe.